Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 24/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Danho iri haritopi rinotoreva kuti black market ikurisise nekuti demand yeforeign currency ichangoramba iriko. Saka demand ikangoramba iriko pasina supply yaka inoenderana kuformal system inoraona vakawanda vahana option but kutoenda kublack market ikoko.
Hurumende inoti vanhu vave kubvumidzwa kushandisa mari yemaRTGS chete munyika, kwete dhora rekuAmerica, rand, pula nedzimwe dzanga dzichishandiswa, kunyange hazvo dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichiti hapana zvizhinji zvichachinja kumunhuwo zvake.
Indopai ndonzira yakanaka zvekuti zvasara chemunhu chema chikondora US dhora yogara iri mubhengi vakakondrola zvinoita kuenda kuti zvichinja zvekuti kana uchida kuitora unotoaplayavo kubhengi kwako kana kureserve bank.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose.
Tatora mukana wokuti tidome vamwe vanhu vava vatiri kudziva vari kuita izvozvo sedanho rekutanga mukurwisa nhau dzeuori, asi tisingagumire ipapo tichizopfuurira zvakare mberi tichizoita zvimwe zvinoita kuti nhau yeuori inge ichipera chekutanga mubato redu muhurumende pamwe chete nemunyika.
Vechidiki muZANU PF vopomera vamwe vakuru vemubato ravo mhosva yekuita zveuori. Asi vamwe vari kupomerwa mhosva vari kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yamisa kushandiswa kwemari dzekune dzimwe nyika pakutenga nekutengeserana, uye inoti Zimbabwe dollar unova mubatanidzwa wemaRTGS dollars nemabond notes ndiyo mari yave kushandiswa chete munyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvemari muzvinafundo mutuli Ncube muchiziviso chestatutary instrument 142 of 2019 icho chaburitswa mugwaro rehurumende regovernment gazette nhasi. Muchiziviso ichi vancube vatiwo vaye vane manostro foreign currency accounts vacharamba vachiwana mari dzavo iri mari yekunze sezvavagara vachiita. Vatiwo vaye vanotenga zvinhu kunze vacharambawo vachibhadhara mutero wekupinza zvinhu munyika kana kuti juti vachishandisa mari yekunze. Vancube vati vatora danho iri mushure mokuona kuti vemabhizimisi vange vave kutara mitengo yavo vachishandisa madhora ekuAmerica inove mari isingawanikwe neveruzhinji. Vatiwo vaiva nemari dzekunze vanokwanisa kudzichinja mumabhanga kana mumaberudi change. Mashoko avancube atsikirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Saka US dollar yanga yatounza urombe kana kuti urombo munyika medu. Indopai ndonzira yakanaka zvekuti zvasara chemunhu chekuti vachikondrora US dollar yogara iri mubhengi vakakondrola zvinoita kuenda zvichiita zvekuti kana uchida kuitora unotoaplayavo kubhengi kwako kana kureserve bank. Ndofunga izvi ndo zvakatonaka, ndo zvaita kuti zvoita kuti zvisununguke vanhu vazive zviripo. Chanetsa muZimbabwe hamuna discipline, ndo yanga yanetsa. Saka zvinhu zvese zvakumeda manje nemanjende zvongoita ngoti pano zvawada ndozvaunongoita zvaunenge wangofungawo mumima kuungoita zvinobatsira iwe chete nemhuri yako. Tokanganwa kuti tiri mhuri yakakura seZimbabwe yese 16 million people. Saka ndofunga izvi zvaitwa izvi zvakanaka, asi zvoda kumanejwa, zvoda kukontroliwa, zvoda kuti vaizeni nemapurisa vangwarire voita simba ravo votarisa kutoita sei navo vese vanenge vachiita kana maakaunti anoita zvivese vakatarisa kuti
makaunzi ari kuchengetedzwa zvakarurama.
Panyaya yekuti zvangaitwa nechimbi-chimbi, vajokonya vati hurumende yange isingadi kungwadza vari kupa kuti zvinhu zvite manyamamire nerongo. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende ratoita kuti vanhu vaite chipatapata kumhanya kumabhengi kunotora mari yekunze yakaita semadhora ekuAmerica nemaRands, sezvo vachitya kuti mari idzi dzinogona kuchinjwa kuitwa maRTGS dollars nehurumende.
Nhari kutya kuti mari dziri muFCA Nostro dzinogona kuzochinjwa dzoendeswa kumaRTGS nehurumende. Hongu hurumende yataura kuti hazvisi kuzoitika, but nenyaya yekungoita vanhu havana kuvimba nehurumende vari kungodzira kuti zvinogona kuitika sekudaro.
Dr. Chitambara vati semaonero avo, danho iri richaita kuti vemabhizimisi varambe vachitenga mari yekunze pamukoto, sezvo mumabhanga musina mari yekunze yakakwana.
Maonero angu, danho iri haritopinda black market ikurisise, nekuti dhimandi yeforeign currency ichangoramba iriko. Saka dhimandi ikangoramba iriko pasina supply yaka inoenderana kuformal system, zvinoreva vanhu vakawanda havana option but kutoenda kublack market ikoko. Saka black market haigoni kupedzwa nedanho iri. Black market inotopedzwa chete kana ikonomi yako producer.
Vanotiwo kushandisa mari yemuno handiko kunoderedza mitengo, vachiti vanotarisira kuti mitengo yezvinhu icharamba ichikwira uye zvinhu zvichatanga kushayikwa muzvitoro. Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kudzora Zimbabwean dollar kunogona kutokanganisa zvinhu zvakanyanya, sezvo vanhu vasina chivimbo nemari yemuno.
Saka zvichaita kuti dhora redu riwedzere kuderera, sezvo kushandiswa kwema US dollar kusingachabvumidzwi. Rimwe dambudziko richazoitikawo nderekuti zvimwe zvinhu zvakawanda zvinotengwa nevanotenga kunze zvinenge zvaakunetsa kuwanikwa, nekuti kuwana kwavo mari yachona yema US dollar kunenge kusisina kujeka nekuda kwezvaitwa izvi.
Mutungamiri wesangano remabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vaudza Studio 7 kuti vangatauri zvakawanda pamusoro pedanho ratorwa nehurumende, vachiti vakamirira kunzwa zvikonzero zvaita kuti danho iri ritorwe. Kunyange hazvo zviri kunze kwemutemo kutengesa mari pamusika mutema, vanhu vakawanda nevemabhizimisi vari kushandisa musika uyu sezvo vachishaya mari iyi mumabhanga uye mutengo wayo wakaderera mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vechidiki veZANU PF nhasi vaita musangano nevatori venhau vachitaura mazita evanhu vavanoti vari kuita zveuori, izvo vanoti zviri kudzosera kumashure urongwa hwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa hwekurwisana neuori. Vazhinji vataurwa nevechidiki ava inhengo dzebato riri kutonga dzeZANU PF, uye vanosanganisirawo makurukota ehurumende nevaiva makurukota ehurumende pamwe nevanotungamira masangano akasiyana-siyana. Vataurwa vanosanganisa vaive gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu uye vave chipangamazano chemutungamiri wenyika vaJoram Gumbo, avo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori pavaive gurukota uye vakamboitawo gurukota rezvemigodhi vaObert Mpofu vari kushanda kubato reZANU PF, gurukota rezvekushanyirwa kwezvinhu amai Priska Mupfumira pamwe nasachigaro wesangano rinogaya hupfu reZimbabwe Millers Association vatafadzwa musarara. Studio 7 yakundikana kubata vamwe vadomwa ava sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo, vamwe vachinzi vanga vari musangano. Asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano muboka revechidiki reZANU PF Youth League vaGodfrey Tsenengamu kuti tinzwe zvizhinji.
Sekunzwa kwamaita ichokwadi, tanga tine press conference manheru ezuva ranhasi, patanga tiri kutora danho sevechidiki kuburitsa pachena vanhu vatiri kuzira kuti vane mabasa ehuori avari kuita kana echimbavha avari kuita ari kukuvadza nyika uye kudzosera urongwa hwaPresident Mnangagwa hwekusimudza nyika ichienda mberi vari kuudzosa kumashure. Saka tatora mukana wokuti tidome vamwe vanhu vava vatiri kuziva vari kuita izvozvo sedanho rekutanga mukurwisa nhau dzeuori. Asi tisingagumire ipapo, tichizopfuurira zvakare mberi tichizoita zvimwe zvinoita kuti nhau yeuori inge ichipera, chekutanga mubato redu muhurumende pamwe chete nemunyika.
Pane vamadomawo here nemazita vemubato menyu vamungataura?
pane vanhu vadonwa mu pa press conference vane mazita anoti Comrade Joram Gumbo, Comrade Robert Mpofu, Comrade Priska Mfumira. Ava ndo vane zvigaro kuhurumende pamwe chete nekubata zvigaro zviri pamusoro. Asi kune vamwewo vechidiki vari kuita nhau dzekuchinja mari yekunze dziri pamutemo, kana aya atiri kuti makatels ari kuita zveforex. Kwadomwawo anonzi Mulungisi Moyo, Atwondlovu, Wayne Harrington, tinomuda Machakaire John panonetsa Mangudya, Elizabeth Mchangwa neve Mchangwa pamwe chete naWhitney Chifayo. Kozoti kune vari muprivate sector maexecutives, kwadomwa Lisbon Munda, weinonzi Afri for Unifreight, Tafadzwa Mutsarara weGrain Millers Association of Zimbabwe, Chongai Mzinda weMinerals Mining Corporation of Zimbabwe, MMCZ, Henereta Rushwaya weZimbabwe Miners Federation, pamwe chete nevanonzi Dr. Shah vecompany inonzi PCD inoita zvemapharmaceuticals.
Makatadza here semusangano kugara pasi navo muchivataurira pamusoro penyaya iyi pane kuti muende kuvatori venhau?
Aiwa, no, zvazvinoita mukoma ndezvekuti dambudziko rimwe nerimwe rine masorovherwo arinoitwa. Makanzwa president vedu kubva kare vachibuda vachitaura kuti vanhu vari kuita mabasa eori siai, vanhu vari kuita mabasa eori siai, asi vanhu ava vanga vasiri kuteerera. Saka taona kuti sevanhu vachiri kuteerera kutaura kwapurezidhendi kureva kuti vari kuzvidza bato. Saka isu sevechidiki tazviona zvakakodzera kuti aiwa zviri nani titorane navo head on as a youth league, because ndo basa redu sevanguard reparty.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muboka revechidiki reZANU PF vaGodfrey Tsenengamo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Jonga abatawo vaJoram Gumbo avanoti vashamiswa kwazvo nemashoko aya sezvo vasina pavakamboita zveuori basa ravo.
Hapana kana neuori huripo, plus ndiri kuministry of transport, handibati mari, ndinenge ndiri minister, handina kana umwe yandinobata. Chandinongogona kuziva ini nechokuti iko ndiri policy maker. Saka handisi kuziva kuti uori hwachona hwavanotaura hunenge huchibva pai. Vanhu vanongotevera zvinobva mukati momakuhwa. Handimbosori ndichirudza kana hope kana kumbozive patiri kubvunza munhu asingazivi pamusoro penyaya yaanotaura kuti tinenge taura chii. But kana vanga vachida kuti vange vari vanhu, vaingotaura kuti tsanangurai futi zvamakambotsanangura kuti ndege dzakatengwa sei. Vonotsvaga mapepa anonzi Hansard, vovaerenga kuona kuti muHansard pandaiva ndichiminister of transport ndakataura kuti ndege dzakatengwa mari yakati. Zvina mapepa ari kureserve bank zvakabhadharwa namamangunjwa zvakanakanaka zviri pamutemo. Hapana kana neuori ipapo. Saka nditombozivi kuti ndingatenga ndege hereni, ndinganoimharisa kumaurondo kana hapagoni kumara ndege kana hazviiti. Zvinotonyadzisa.
Saka mati maziviswa here nezvenyaya iyoyi? Nokuti ivo vari kuti vazivisa vanhu ivavo uye vachavazivisa vachizotora matanho ekuvharira panze vanenge vachishandira pamahofisi emusangano.
Tisingazivi kana vana masimba achoro ayo, nokuti inini chandinoziva ndechokuti ndiri kubva zvangu mberingwa kwanana raya kunochengeta muzukuru wangu wanga akashayikwa. Ndiri kutonzwa vamwe vakawana vari kundifonera vachitoti ko nyaya yaendege dzakudhara muchiri kuministry of transport yamakatsanangura iri kutsanangurwa iri kutaugwa namayuti mainzwa here ichinzi uori. Hapana kana uori, hapana uori hunoitikara. Dai vachibvunza vatange vapiwa marekodzi vagotsvaga zvakanaka nyaya kana vachitsvaga uori. Hapana kana uori hunongovapa pakutengwa kwendege idzodzo.
Avo vanga vari gurukota rinoshanda muhofisi yemutungamiri wenyika vaJoram Gumbo vachitaura vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Panonzi pave nekusadhonzera pamwe chete mumasangano evashandi vehurumende panyaya yekuramwa mabasa, zvichitevera danho rinonzi rakatorwa nevamwe vashandi vari mubazi rezveutano reZimbabwe Nurses Association mudunhu reHarare rekumbosendeka parutivi urongwa hwekuramwa mabasa kutanga svondo rino, zvichitevera musangano wavakaita nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rapera. apo vamunangagwa vanonzi vakavimbisa kuti ivo mbune vachatarisa zvichemo zvavo uye vachazvigadzirisa kutanga mwedzi uno. Izvi zvinonzi zvaita kuti mamwe masangano evashandi vehurumende asendekewo parutivi pfungwa yekuramwa mabasa iyi vachida kuona kuti chii chakapakatirwa nemutungamiri wenyika. Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sesangano vave kutombo dzokera zvakare kunhengo dzavo kuti vanzwe danho rekutora zvitevera zvaitwa nemamwe masangano zvekumbosendeka kuratidzira izvi.
Nhasi zvinhu hazvina kumira zvakanaka nokuti isu taifunga kuti kukanyaurangana matendero akurira ova maviri, ende tifunga kuti chitsungo chatakataura kuti hondo dzakawanda dzinoonewa navanhu vakabatana ndo chaizoitika. Saka vamwe vanasaura vedu vanenge vavakutiudza kuti vakaita musangano nemukuru wenyika vamunangagwa, musangano uyu watisina kudamwa nokuti isu tatatoenda kunotengesa chitsungo chedu kuVictoria Falls, uko kwaisangana vakuru vemuzvikoro vatinoti maheadmaster 1800. Saka ndo kwatanga tiri last Friday tichitaura navo tichitenderana. Saka mashoko akatanga kuuya nezuro kuti pane chibvumirano chakaitwa. Chibvumirano ichi hatinyatso kuchiziva kuti chakadini, asi zvinoratidza kuti mukuru wenyika wakapromisa kuti mari inouya within the next 10 days, zvinoreva kuti vashandi vehurumende vanenge vachizowana mari papay day yomuna July.
Ndevapi madzisavira amungataura vama maronga nawo kuratidzira kana kuramwa mabasa?
Isu taitaura nemunhu wese, vangawana zvina, vangawana zvimu, hapana organization atanga tingatauri naye nokuti taida kuti tiite mukombera pamwe chuma chomusikuru nokuti matendera kurira hova maviri charachimwe hachitonyinda mukadzi umwe tikukandarayira. Saka taitaura navanhu vese zvavo vangava vari mawekazi emugovernment.
Tinozwawo kuti mari yemuZimbabwe yakunzi yave kushanda, hapachabvumidzwa kunge muchishandisa mari yekunze. Imi mamuchichema muchiti moda kutambiriswa mari yekunze, munoti ine danho idzva iri?
Danho iri ndo rinonetsa rokuti vana mutiriniwe nana purezidendi vamunanangagwa apa ndo pavanonetsa kuti zvinhu zvavanoita ka vanenge vasina kukonsalta. Nyika chete inokwanisa kuenda mberi kana vanhu vachisheya vhizhini yamaleaders navavo vanotungamirirwa. Saka maleaders akangomuka akarota afunga kuti zvindo zvinoshanda tiende, hapana chinoshanda.
Avo vanga vari mutungamiri weptuz Dr. Takavafira Joe vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo sachigaro wesangano rinomirira vana mukoti vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Nurses Association vainok Dongo, avo vanoti nhengo dzavo dzichange dzichienda kumabasa mazuva maviri pasvondo kusvikira zvakavimbiswa nemutungamiri wenyika zvasadziswa.
Urongwa ihwo hwanga huripo ende urongwa hwanga hwachiedzerwa neHealth Apex, rinova bazi rinosanganisira vashandi vanoshanda muhurumende kuMinistry of Health vese. Isu sevamiririri vemanesi veZimbabwe Nurses Association takawana mukana wekusangana nemutungamiriri wenyika President Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa neFriday musi wa21. Tavaona takavapa nyaya dzedu dzinosanganisira nyaya yemuhoro unohoriwa nevashandi, unohoriwa nemanesi edu, kuti mari yedu haichakwani. Takakwanisa futi kutaura zvimwe zvatakataura zvatanganga tichida kune mukuru, nekuti tanga tagara takabhuka kuona mukuru tichitaura nyaya dziri nursing related issues dzatanga tinadzo and takadzipresenta. Takafara kuti mutungamiriri wenyika vakateerera nyaya dzedu dzese, vakatipindura ngavataurira sekutaura zvandaita. And mukuru vakataura kuti ndazvinzwa, tichagadzirisa nyaya yenyu. We are going to announce the adjustment yuma salaries with effect from 1 July 2019. Asi tiri ipapo vashandi vedu manesi edu vachakwanisa kunga vachienda kubasa kaviri pasvondo kuitira kuti kamari kavainako vaone kuti vangaita sei mamwe mazuva aya vechitsvagatsvaga kuti vaone kuya kubasa.
Ko, vatinonzwa kuti vedunhu reHarare vati havana matanha avari kuzotora, zvakasiyana sei neurongwa hwesangano?
Hapana veHarare vari kuti hapana urongwa hwavari kuzotora. Zvandiri kutaura zvinezvi ndo zviri kuitwa neveHarare nenyika yose.
Danho iri makari svitso here kune vamwe masangano evashandi vehurumende?
Danho iri tarichiitsa nhasi. Taita inonzi Health Apex Meeting. Takasangana tese madhokota vanoshanda kumafamasi nevamwe vese marehab vese vari muHealth Apex. Tazoita musangano nhasi. Tawirirana kuti takumbopa mukuru wenyika mukana sekuvimbisa kwavakatiita.
Avo vanga vari sachigaro wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare naJonga Khandemiri weStudio 7. General Sam Nyantsige, avo vanofungidzirwa kuti vaitungamira kuda kupidigurwa kwehurumende yeEthiopia, vanonzi vauraiwa nemauto emunyika iyi nhasi. Vanhu vainge vaine pfuti vanonzi vanotsigira General Asamneu vakauraya mutungamiri wedunhu reAmhara vaAbamachu Mekonnen nechimwe chipangamazano chavo. Izvi zvakaitwa nemusi wemugovera. Mumwe mukuru wemauto akaurayiwawo muguta guru renyika iyi reAddis Ababa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika muzvinafundo Martin Rupia, vanoshanda nesangano reThe African Center for the Constructive Resolution of Disputes, avo vanoti zviri kuitika muEthiopia zviri kukonzerwa nekusawirirana kwemarudzi.
Zviri kuitika kuEthiopia zvakafanana nezvatakaona kuLesotho, uko kwatakaona vatungamiri vemauto vairi vachiurawa nemasoja avanotungamira. KuEthiopia, President Abiy varipo, vanyowani vakapinda, vari kuzama kugadziridza zviri kunetsana nemaanonzi marudzi akasiyana-siyana ari muEthiopia. So pavari kugadziridza ipapa, manetsamirana ari kuita marudzi akasiyana-siyana ndiwo ari kuda kurwa pachawo, iwo achidawo kurwisa hurumende inonzi Federal Government of Ethiopia. Ndo patakaona mutungamiri weimwe province, maprovinsi avanoita yakafanana nesaniga yekusouth Africa, yekuti anenge ane prime minister wawo ikoku, purezidendi weprovinsi iyoyo nezvakadaro, mumwe ndokuurawa ari meeting naani komanda mundo kuzorayiwa kucapital city ya Addis Ababa. Paanga ari pamba pake achitandara nemumwe major general ari retired.
Ko izvi zvinorevei?
Izvi zvinorakidza kuti mamiriro ezvinhu muEthiopia iye zvino ari kutaridza kuti marudzi akasiyana-siyana achiri kukweshana nekupikidzana nezviri kuitwa naPresident mutsva akapinda uyo, President Abiy.
Muzvinafundo Martin Rupia vachitaura vari parunare kuDurban, South Africa. Tombokwai zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopikisa muMauritania vari kuronga kuratidzira vachipikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, izvo zvakapa kuti vaMohamed Ould Ghazouani vanzi ndivo vakakunda nemavhoti anosvika zvikamu 52 kubva muzana. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chinhu chakakosha zvikuru kuti vanhurume vave nechido chekuziva nyaya dzeutsanana munguva dzavanoita zvepabonde, kuitira kuti zvirwere zvepabonde zvisarambe zvichipararira munyika. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mumwe chiremba anoshandira kuUnited Bulawayo Hospitals uye ari nyanzvi munyaya dzeutano hwemadzimai akazvitakura, Dr. Mishe Gororo, vanoti zvakakosha kuti vanhurume vatore matano akasimba mukuona kuti nyaya dzeutano hwakanaka dzachengetedzwa munguva dzavanenge vachiita zvepabonde. Dr. Gororo vanoti mamwe madzimai anokwanisa kutadza kunyatsotsanangurira varume vavo zvavanenge vaudzwa nenyanzvi, nokudaro zvakakosha kuti varume vange vari pamisangano inopadzidza dziso dzakadai kuitira kuti vazvinzwire vega.
Saka even murume ngawe involved munyaya dzepamuviri, munyaya dzekuenda kunoonekwa kwemadzimai akazvitakura. Murume ngawe involved, nekuti zvinguva ana mai kana vakuzoenda vachinotsanangura zvinhu izvi kumba, ana baba vanga vasipo, zvinogona kusanyatsodi, kusanyatsonzwisisika. Saka tiri kuti varume ngavaende. Uye zvakaonekwa zvakare, kune tsvagidzo zhinji dzakaratidza kuti vakadzi vari kusapotwa navarume vavo, kana kuti vanoakambanwa, kana kuti vanouya navarume vavo kusikuonekwa vaine pamuviri, vari likely kuya achoswa monitwa kana kuonekwa ine pamwiri uye vari likely kuti vanono deliver munzvimbo dzina vabatsiri vakatrainwa kana kuti ana mai ananyamukuta kana vaine support even nyaya dze family planning nyaya dza kuti dze contraception zve family planning izvi varume vakava involved imomo tinoona kuti uptake yemadzimai kana kugamuchiwa kwazvo namadzimai kunodiwa kuno improve kana varume vari involved.
Dr. Gororo vanoti mukadzi akauya ega kuzora pachirwere chepabonde anotsekera kumba onozadzwazve chirwere ichi nokuti murume wacho anenge asina kurapwa.
Mai vakazenge vakuenda kumba vega vachitinda piwa mushonga uyu kuti vachinyatsotsanangura azvichadi azvichanzwise uye panoita yati not even contact tracing yekuti mudzimai akauya aine chirwere chepabonde zvinguva zvine zvida kuti urape neshamwari yake yepabonde yacho saidzi ati hauti warapa uyu paanodzokera kumba unopiwa utachiona zvakare nababa vasara kumba. Izvozvozvo zvinogona kutiremerei madzimai kuti vachizodi vachizoende kumba vanozviudza kuna baba kuti andapiwa mapizza yamanzi mufanirwa kunwa ivo vasingazivi kuti mapizza vari kupiwa ndeyei. Saka ndoda tiri kuti varume should be involved hasi zvamadzimai bedzi zvinhu izvi.
Chiremba ava vanotiwo hakuna mukadzi anofanira kufa nechirwere chegomarara repamuromo pechibereko icho chinokonzerwa neutachiwana hwehuman papilloma virus iyo inotapuriranwa pabonde.
Saka mukadzi wese tuti mukadzi wese akuita zvepabonde anofanira kuwana access yekuti askrinwe. Why tiri kuti mukadzi akuita zvepabonde? Isu tinoziva kuti cervical cancer inokonzereswa neutachiona hweinonzi HPV, human papilloma virus. Uye human papilloma virus inotransmitwa kuti inotapuriranwa pabonde.
Dr. Gororo vanoti mukadzi wese zvake akuita nezvepabonde anofanirwa kuongororwa chirwere chegomarara repachibereko.
Zvatakaona in general ndezvekuti irigardless yekuti munhu ane makore mangani ave nenguva yakari kuti achiita zvepabonde, it's better kungoti mukadzi wese ari kuita zvepabonde ngaauyeti adi timuscreen.
Dr. Gororo vanoti chinhu chakakosha zvikuru kuti mudzimai azive zvinokonzera gomarara repachibereko uye kuti chirwere ichi chinoonekwa sei.
So zvakaita chibereko chemukadzi chine pati yekumusoro yatinoti muviri wechibereko unotakura mwana, kozoti nhengo iri kuzasi yakabatana nechibereko is just pati yechibereko ichochocho kwatinoti muromo wechibereko iyoyo ndo yatinoti cervix. Saka cervix zvainoita iyi inogona kudevelopa cancer inotangira ipapo pamuromo wechibereko. But the good thing about cancer inotangira pamuromo wechibereko ndeyekuti isati yadevelopa kuti ioneke kuti yava cancer, inotipa tinoti premalignant conditions kana kuti shanduko dzinotanga kuitika pamuromo wechibereko ipapo. Dzokuti kana tikatarisa tinogona kuziva kuti paakuda kutanga kudevelopa cancer.
Amai Maureen Masanzu vanomirira madzimai anorarama neHIV kumashonaland central vanoti chimwe chinhu chinotadzisa madzimai kuti aongororwe gomarara repamuromo wechibereko inyaya yekushaya mari dzokufambisa kuenda kuzvipatara. Asi Dr. Gororo vanoti bazi rezveutano riri kuedza neparinokwanisa napo kubatsira zvipatara nemakiriniki munyika kuitira kuti kuongororwa kwechirwere chegomarara repamuromo wechibereko kuve nyore. Hurumende yeAmerica kuburikidza nechirongwa cheUnited States President's Emergency Plan for AIDS Relief iri kubatsira Zimbabwe nemamiriyoni mashanu emadhora muchirongwa chokubatsira madzimai anorarama neHIV kuti akwanise kuongororwa pachena gomarara repamuromo wepachibereko. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kiri Mudzamiri.
Tombotarisa mitambo yenhabvu yeAFCON iri kutambirwa kuEgypt uko South Africa yarwa iyo 1-0 neIvory Coast. Mune mumwe mutambo uri kutambwa iko zvino Angola 0 Tunisia 0. Kozoti Mali ichatamba neMauritania nenguva dza 10 manheru ano. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm nasi tiri kutarisa danho rehurumende rekuti vanhu vashandise mari yemaRTGS chete. Ko, izvi zvinorevei panyaya yemitengo? Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisa anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne-15460 kHz shortwave. Aiwa, vatereri toti chinobhururuka chinomara iko zvino ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.